Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaoni vatinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitiro emapepa.
Dare repamusoro remuPretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro ezep arosvika kumagumo.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kumba.
Mumiririri weZengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari muchikurubhi Maximum Prison. Nengo yeZanu PF vaScott Sakupwanya vanonzi vanenge vari muchikamu cheChina nechekupedzisira cheongororo yeAl Jazeera mukubiwa kwegoridhe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutanga mangwana kusvika musi weChina dare repamusoro remuPretoria kuSouth Africa richatanga kunzwa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro ekugara nekushanda munyika iyi zviri pamutemo eZimbabwe Exemption Permits ayo ave kusvika kumagumo musi wa30/10. Vakaendeswa kumatare gurukota rezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi. Avo vakaendeswa kumatare nezvizvarwa zveZimbabwe zvichimiririrwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHelen Suzman Foundation. Kunyangwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuti hazvina kugadzirira kudzokera kuZimbabwe, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti zvinhu zvanaka munyika uye kune mabasa. Muna kukadzi mutungamiri wenyika vaMnangagwa vakaita musangano nemukuru wesangano reInternational Organization for Migration vaAntonio Vitorino. Vakatenderana kuti sangano iri richabatsira kudzoka kumusha kwezvizvarwa zveZimbabwe. Hurumende yakatotumirawo chikwata kubva kumapazi akasiyana-siyana kunotaura nevari kuda kudzoka kumusha. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Tinoti kutoendesana kumatare iko kwakanaka nekuti semaoni vatinoita isu vazvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zviri kutopiwa mhosva kunzi makaitiro emapepa. Pane kuti hurumende inge ichimhanyisana neavo vasina mapepa, iyo hurumende yeSouth Africa yakumhanyisana neavo vane mapepa. Saka tinoti zviri kuitwa nezvinhu zvezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvakanaka zvikuru.
Asika iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti dambudziko raapo nderekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvaakutorera vanhu vemuSouth Africa mabasa. Tichiona kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa muSouth Africa hunotodarika zvikamu makumi matatu kubva muzana kana kuti 30%.
Izvozvo zvinotaurwa nevanhu vanoita zvematongerwo enyika vatinoti mapoliticians vayava, kana vachitsvaga vanovavhotera vanotaura zvakasiyana-siyana. Iye mushandirwi ndiye ane kodzero dzokutora waanenge achitora, asi iyezve mushandirwi anozviziva kuti haangatori zvizvarwa zvekune imwe nyika kana chisina mapepa. Saka ivo vari kuti vanhu ivo vane mapepa ekunzi vashande muno havachafanira kushanda here ivo vane mapepa anovabvumidza kuti vashande?
Tichinzwawo kubva kuhurumende yeZimbabwe iri kutika zvinhu zvanaka muZimbabwe nekudaro vanhu vakasununguka havo kuti vadzoke kumusha.
Vanhu vazvo ivo ndozvandambotaura zviya kuti ndozvinoitwa nevamatongerwo enyika ka kuti vanotaurawo zvavanotaura vachida kutsvaga mafoti. Nekuti kana zvinhu zvangonaka kumushaka, vanhu vazhinji vari muno vanoda kudzokera kumusha. Nekuti kumusha ndokwavo kandiwo kune rukufuti. Saka kana vanhu ivava vasingadi kudzoka kumusha, zvine chirevo zvachinorevaka. Kureva kuti vanhu vanenge vachiti, kuda hazvo nemaonerwo anoita nehurumende zvanaka. Asi isu semaonero edu hazvisati zvanaka.
Saka mune chivimbo here chekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvichabudirira kumatare?
Tinofanira kutoenda kuti tine chivimbo ichocho, nokuti vanhu vakaenda vasina chivimbo kana kunomirira nyaya yacho havadzoimiriri vane mutsa wokufunga kuti vachabudirira. Saka tine chivimbo chekuti zvichafamba zvakanaka.
Iyo Zimbabwe yakatiwo yakatumira chikwata chevanhu vanenge vachitaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa umo. Makamboitawo hurukuro here nechikwata ichi kana kuti hamusati?
Handina wandandaona zvichida maringe nenyaya yekuti kwatinogarawo kwacho taakugara kuka kandinoti kaprovhinsi kadukuduku, saka tichigarawo kataoni kadukuduku, saka zvizhinji zvinenge zvichiita zviitika kumaguta makuru zvichitidarika.
Amai Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum vange vari parunhare kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Zengeza West mudare reparamende vari nhengo yeCCC vaJacob Sikala vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere rechikurubhi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. Vasikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasatiwo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vasikala vanove gweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vasikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020 asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15 asi matare achiramba. Rimwe gweta ravasikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavasikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kutyora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vasikala vabatwa nemhosva, zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboita.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba, yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seCCC tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa nevezanupf vari kutya kuti machain champions kana kuti veCCC gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo. Saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa, izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika Maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru, nokuti vaJob Sikala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavaJob Sikala.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Mumbiro medu rinotaura nezvekuseparata kana kupatsana kwakaita mabazi hurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazotigareke kubuda pote pote pamwe kune imwe hurumende yavari kutaura isiri yavamunangana.
Vasikana vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka. Nepenyuro yekukata yeEl Jazeera yaburitswa inzwisa chete yechikamu chechina chekupedzisira chakaitwa nevatori venhau vayo kuyanika pachena uori unonzi uri kuitwa mukutengeswa kwegoridhe munyika uye kucheneswa kwemari dzakasviba. Muchikamu chekupedzisira vaHubert Angel vari kubuda vachiti panyaya yekutengesa goridhe munyika ari pamberi kudarika vamwe vose ndivaScott Sakupwanya avo vakasarudzwa nezano PF kuti vave mumiririri wemabvuku Tafara musarudzo dzedare reparamende. Studio 7 yaedza kubata vaSakupwanya asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vakazivisa vatori venhau kuti hurumende yakazvipira kuferefeta vose vari kuita zvouori. Vanhu vanomwe kusanganisira vaAngel vakanzi vambomira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga. Sangano remapurisa pasi rose reInterpol riri kutarisirwa kuferefeta nyaya iyi. Studio 7 yakatumira mubvunzo kumuzinda wesangano iri asi ichiri yakamirira mhinduro. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nhengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Hazvishamisi nekuti vangogara vaine urewarehwa pakambani yavo iri kuiyo zvoita brandi ndokupendanongaipi uyezve sezvakanga tichingotaura kuti vanhu vazhinji vanoita nyaya dzakadaro kuti makoronyorewaya tinongomaona kazhinji vaine kana kuti vachimiridzika vaina president. Saka rimereva kuti vanenge vaine zvimwe zvinhu zvavanenge vaida kuedza kuvanza kana kuti vadzivirirwe pane zvavanenge vachiita. Saka hazvishamisi kuti sadavo zvaito zvishamisa kana sadavo ranga risingakwanisi kunge richibuda ibva papo.
Asika hurumende iri kuti iyo yakazvipirawo kuferefeta nyaya idzi uye vamwe vanhu vanomwe kanzi vambumira kushandisa mari dzavo dziri mumabhanga kana kuti dzakafrizwa. Muri kugutsikana here nezviri kuitwa nehurumende kuti zvinhu zvigadzikane mukutengeswa kwegoridhe uye kucheneswa kwemari dzakasviba kana kuti money laundering?
Isisi secorruption hatisi kutombogutsikana nematanhaka atirwa nehurumende nekuti kazhinji kazhinji panguva ichiita vari kubuda munyaya dzegoridhe mari dzavo hadzisiri mabhengi. Uyezve handifungi kuti pane angaine bhengi ravo vangaine mari dzanga dziri mabhengi emunhu. Handii ndokusaka vachizoda kuti mari dzavo dzidi dzicheneswe. Imari dzinotobesi kubhengwa kana kuti inenge ringori keshi musha chaivo chaivo. Saka kunzi vavhariswa maakaunti avo zvaizvi kungoda kutibata mazivo avo. Uyezve pakatanga kubuda dhokumendi rekutanga nepakazobuda tsanango dzakabva kuhurumende panga pakatikera masvondo mairi zvichireva kuti kanyange kana vanga vaine mamwewo maratgs akanga arimo. Handifungi kuti vakanga vakatopiwa mukana wekuti vanenge vabvisa mari yacho nemuzimbabwe kana ndokunge yanga irimo.
Nhengo yebhodhi reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vange vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vakawanda vanoti vava kuita basa rekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana muzvikoro mavanodzidza kuitira kuti vawane cheuviri sezvo vabereki vavo vari kuomerwa neupenyu. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevadzidzi vakadai ndimuzvare Selina Nyamangara avo vari kudzidzira basa rekutora nawo paUniversity of Zimbabwe. Muzvare Nyamangara vanoti upenyu hwavo ndehwekugara vakamhanyiswa nemapurisa pese pavanenge vachiita zvekutengesa.
Right. Isusu tinorambidzwa kutengesa pana apa sezvonambuta security kunyanya muchitengesa zvekudya vanenge vachiti ndimunokonzeresa mapepa pana apa vanenge vakutotitsvaka vakangosangana nesu chete kwava kutosungwa vachizanzi munokonzeresa tsvina pachikoro
Zvari Nyamangara avo vakatanga kudzidza pauniversity of zimbabwe muna 2021 vanoti zvokutengesa zvinhu zvinova pachevuviri sezvo zvavanowana kubva kuvabereki zvisingavakwaniri
mari yandinowana mukutengesa omu zhinji yacho ndinenge ndichida kutengesa chikafu nekuti ndakanga ndatoona kuti mari yandinenge ndichipuwa yechikafu yaisandikwanira
Muzvare Nyamangara mumwe wevadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro vanodarika zviuru zvishanu sekutaura kweZimbabwe National Students Union vari kubatsirikana zvikuru nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva yavanenge vasiri pazvidzidzo zvavo munyoro mukuru wesangano revadzidzi pauniversity of Zimbabwe Restudents Representative Council vamunashe Masiwa vanoti kushomeka kwedzimari dzinotambirwa mazuva ano ndiyo honzeri yenhamo yakatarisana nevadzidzi vakawanda
vana vazhinji vakwanika ivo vachipinda mukutengesa muchirungu vachiti vending nekuda kwekuti mari dziri kutaurwa pauniversity kuti vana vabhadhare imari dzakaisowanda sekuti vana vazhinji vabereki vavo havakwanise kuti vabhadhare mari iyi nokuda kwezvavanotambira kumabasa kwavanobva zvakuremera vana pakusvika pakutengesa masuite vamwe vanotengesa mazepi vamwe vanotengesa magadgets vamwe vanotengesa zvakawanda wanda vamwe kusvika pakutengesa muviri
mudzidzisi pauniversity of Zimbabwe uye ari nyanzvi munyaya dzeupfumi vatichaona muchinazvo vanoti kutambura kuri kuita vabereki vevadzidzi ava ndiko kuri kukonzera kuti vadzidzi ava vaite mabasa ekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana panguva iyo vanenge vachifanirwa kuverenga zvidzidzo zvavo
tikatarisa mihoro iri kupiwa vashandi munyika yeZimbabwe tichaona kuti vashandi vari kunonga svosvino muromo vashandi havasi kunyanya kukosheswa Saka vana vari pamayunivhesiti nepamakoreji vana vevabereki vanoshanda munzvimbo dzose dzakasiyana-siyana.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari pachipangamazano musangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanoti zviri kuitika izvi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwerubatsiro runobva kuhurumende.
Makaona kare kare hurumende yaisipa atinakati magrant anenge akawanda chaizvo aiita kuti mwana anenge ari pacollege kana pauniversity akwanisonga achidzidza asinganetseki kuti anowana chikafu kana chouviri kupi mazuva ano magrant iyayo anenge akuchisina kana achiriko amashoma zvakanyanya
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumunyoro webazi yedzidzo yapamusorosoro vafanele tagwira kuti sei hurumende isiri kubatsira vadzidzi nerutsigiro rwemari asi vachitaura vari paNational University of Science and Technology muna kurume gurukota rezvemari vamuturi Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekudzosa homwe yemari yekubatsira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro sangano reZimbabwe National Students Union kuti muZimbabwe mune vadzidzi vakaita samuzvare Nyamangara vanodarika zviuru zvishanu vari kubatsirikana nokuita mabhindauko ekutenga nekutengesa zvinhu muzvikoro zvepamusorosoro sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Jeffrey Moyo
Vateereri nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namuzvare nyari mashaya mombe avo vachangobva kutsikisa firimu ravo rekutanga makadii muzvare mashaya mombe
tiripo makadio makadii muri yeZimbabwe
sinokuchingamidzai pano pa Studio 7 mungatiudze sei makafunga kutsikisa zvemafirimu tichikuzivai semurwiri wekodzero dzevanhu nemuimbi
ndinotenda kutazve mafirimu kusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu ndinozviti ndiri pachirungu chiya tinoti storyteller tinenge tichipa vanhu mukana wekuti vanzwike vaoneke saka chingori chimwe chidano chekupa vanhu kodzero dzavo dzekuti vanzwike madzimai wayo madzimai vasikana nevakomana nevano vano vakaremara sezvichange muchinzwa pafirimu saka kungosimudzira basa
rinonzi chii firimu iri riri kutambirwa sei muvanhu
Rinonzi Even Our Dreams. Firimu iri kutambirwa zvakanaka. Zviri pamusoro pezvandani riri kutarisira. Riri kutambirwa muZimbabwe. MuZimbabwe ipo paSaturday ranga rakabuda paTrika TV. Tichinzwawo vanhu vachifarira nezvefirimu. Then kuno kwandandiri kuAmerica riri kubata vanhu vakawanda.
Tipedzisire tichitarisa kuti zviri nyore sei kuita zvemafirimu muZimbabwe nemamiriro akaita nyaya dzeupfumi. Pane mamwewo makambani here amunoshanda nawo?
Hazvisi nyore zvakadaro. Kwatabvawo ndokure ndakatanga 2018 kutozosvika pachidanho chekutenga zvikwanisiso, asi ndodongotendo futi masangano atoshanda nawo avo vanouyawo pamaprograms edu vachisponsa, asi ndichida kutenda United Nations Women ndovakatibatsira kutenga mamwe emakameras atakashandisa. Saka tinotenda.
Tinokutendai Muzvare Mashaya Mombe kunge muinesu muno. Muzvare Mashaya Mombe vari muno mustudio medu. Nhasi tichange tinavo zvakare pachirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. vanoda kuzoenderera mberi nekuteerera nauriro yavo yavachaita neStudio 7. Pindai pachirongwa ichocho. Tochimbotarisa zvaitikawo kune dzimwe nyika. Vanhu vashanu vanonzi vaurayiwa, vamwe vatanhatu vakakuvara kuLouisville muAmerica, apo mumwe anofungirwa kuti mushandi wepabhanga reOld National Bank atanga kuridza pfuti. Mukuru wemapurisa eLouisville Metropolis vaPaul Humphrey vaudza vatori venawo kuti nyakupfuura vanhu uyu afa. South Africa inoti vanhu vanosvika mazana masere vakachata panguva imwe chete nezuro, apo maKristu aipemberera kumuka kwaJesu kana kuti Easter Sunday. Akandeke kutanga vanhu vachichata pamwe chete vakawanda kudai kubva zvatanga kupararira chirwere cheCOVID-19. Vanhu vanochata vakawanda kudai katatu pagore muSouth Africa pamazuva eEaster, muna Gunyana uye muna Zvita. Hurumende iri kukurudzirwa kuti ipe madzimai mapiritsi ekuronga muri pachena. Mushure mekunge kanzuri yechitungidza yati madzimai auye kuzotora pachena mamwe mapiritsi akadai, sezvo ave kusada kusvika pazuva rakatarwa kuti ange ashandiswa kana kutoraswa. Mapiritsi aya anotengeswa nemadhora manomwe ekuAmerica kana kuti US$7 achishanda kwemwedzi miviri. Rupafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano reWomen's Action Group Amai Edna Siwa vanoti vasati vatambidzwa mapiritsi aya zvakakosha kuti vatange vapiwa dzidziso yakakwana kuti vasazobatira pamuviri pasina kurongwa.
Mazuva ano tiri kutaura nenyaya yekubviswa kwepamuviri zvisiri pamutemo. Ndizvo zvimwe zvikonzero zvinoita kuti madzimai vabvise pamuviri nenzira dzisiri sei. Saka vanhukadzi ngavapiwe mapiritsi. Kuri kuda kwedu isu seWomen's Action tinoda kuti madzimai vapiwe mapiritsi ekuronga mhuri pachena, kana kuti dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzipiwe pachena kuitira kuti madzimai vabatsirike.
Amai Masiwa vativo,
chatinongoda kuti kukurudzira vekuchitungwisa kuti ngavape madzimai chenjedzo inonge ichitaura kuti mapiritsi aya acha expire rini, nekuti tinogona kusangana zvakare nedambudziko rekuti madzimai vanenge vachinwa mapiritsi ekuronga mhuri iwawa avanenge vawana pachena asi aexpire, vozogona zvakare kubata pamuviri pasina kurongeka.
Amai Mandishona vanoshanda neHarare chapter yesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe vatsinhirawo vachiti makiriniki haafaniri kutengesera madzimai mapiritsi ekuronga mhuri anodhura.
Musaise zvinhu zvinodhura kuvanhukadzi, nekuti vanhukadzi iye zvino ndo vari kuriritira mhuri kuti vaone kuti mhuri dzadya here, mhuri dzaenda here kuchikoro, mhuri dzapfeka here, renti yabhadharwa here, gasi tengwa zvino hakuna magetsi, hakuna mvura. Mvura vazhinji varutoita yekutenga vari kure nemabhoho. Saka zvinhu zvakawanda, madambudziko akawanda ari kusangana nevanhukadzi.
Asi mukuru webazi rechitungiza Health Services Department Dr Tonderai Kasu vanoti mitengo yemishonga yakaita semapiritsi aya inonyorwa mubhajeti, nekudaro zvinonetsa kutanga kupa vanhu pachena pasina chisungo chitsva.
Chinoitika ndechekuti chinhu kana chiri mubudget kuti chichinjwe because zvitora budget yedu ye2023 yakatoapprove. Zvinoda resolution yecouncil chinyorwa checouncil yedu kuti chinhu ichi takuchichinja. Saka tichienda kumberi ndozvatichagadzirisa secity health department. Tichaenda pamberi pecouncil toaudza kuti mapirizi awatoda kuti adzikiswewo price yayo.
Dr. Kasu akurudzira madzimai omuchitungisa kuti vaende kumakiriniki ekanzuro kuti vanopiwa mapirizi aya pachena, uye vaendera mberi vachiti donzo ravo senyanzvi yeutano nderekubatsira pakusimudzira utano hwemadzimai.
Ya sekuziva kwangu vanhu vari kuuya zvavo, mapirizi acho tiri kuti isusu available from macouncil clinics edu ese. Saka tiri kuti isusu anyone ari kuda even more information kana kudziva zvakawanda chingouya ikokunhingikini ku anyone of our council clinics. Tine maclinics 4 kushungurisa yekuSt Mary's, yekuZengeza, Second North neSecond South. Saka vesauda kubatsiranga vangu vekumaclinics vabatsiri.
Zvirongwa zvekuronga mhuri muZimbabwe zvinoitwa nesangano reZimbabwe National Family Planning Council riri pasi pebazi rezveutano. Kanzuru iyi yakaumbwa muna 1985. Gore rapera yakaparura gwaro rematano anofanira kutorwa kudzidzisa madzimai nezvekuronga mhuri kwemakore mana kana kuti Zimbabwe National Family Planning Strategy for 2022 kusvika 2026. Kanzuro iyi inoda kuti madzimai aronge mhuri kuti vasazofe dzimwe nguva vave kuedza kubvisa nhombo kana kuisa upenyu hwavo munjodzi. Kanzuro iyi inoti iri kuda kudzikisa huwandu hwevanobata pamuviri pasina kurongeka kubva pazvikamu gumi kubva muzana 10% kusvika pazvikamu zvinomwe kana kuti 7% muna 2026. Ndakamirira Studio 7 muHarare, tine ropa fadzo mapimitsi.
Makaterera ku Studio 7 tichitepfenyura tiri mu Washington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Nasi tiri kutarisa nyaya yezororo reEaster, uye tine hurukurowo namuzvare Nyari Mashayamombe, avo vanoita zvemafirimu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvekare 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwawo Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Dare repamusoro rePretoria rotanga mangwana kunzwa nyaya dzezvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP osvika kumagumo. Mumiririri wezengeza West mudare reparamende vaJob Sikala vosvitsa mazuva mazana matatu vari kuChikurobe Maximum Prison. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chanhasi anokuonekai ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndokusiyai mwina Gibbs Dube.
Kwa kuhisika atise ndaba ku VOA Ndebele.